Vachitaura pamusangano wekuzi yagadzirirwa dzegore rino uyo wakarongwa nemedia lines of Zimbabwe muHarare, munyori mukuru weSADC PF Dr. Isao Chivya vati masangano ose anoongorwa sarudzo anotarisa mashandiro evatori venhau uye kushanda kwavo vasingambunyikidzwe kunowedzera mukana wekuti pave nesarudzo dzakachena. Dr. Chivya vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaitewo basa ravo zvakanaka vasingaburitse nhau dzinogona kukonzera mhirizhonga munyika. Vanotiwo makambani enhau ehurumende anosungirwa kupa mapato ese mikana yakaenzana.
Asisi tiri kuti vatori venhau kunyanya vehurumende vanofanira kukavha mapato ese zvakafanana, because vari kusapotwa nemari dzenyika dzavanonya dzinenge dzabva kuvanhu nenyaya dzevanhu vanonge vachibhadhara matax and so forth. Saka vatori venhau vehurumende vanofanira kukavha both magovernment nenon-government political parties.
Vanoti zvakabuda musarudzo dzese dzavakaongorora munyika zhinji muSADC zvinoratidza kuti makambani ehurumende anenge achitsigira bato rinotonga, ukuwo makambani akazvimirira mazhinji achitsigira mapato anopikisa. Dr. Chivya vanoti havana zvavangataura pamamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino, vachiti vachatuma chikwata chesangano ravo kuzoongorora sarudzo mwedzi miviri sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Murayiridzi wepaUniversity of Zimbabwe Valorence Mandara vanoti kunyange hazvo kuenda kwava Robert Mugabe pakaunza tariro yekuti nyika inokwanisa kuita sarudzo dzakachena, uye vaEmerson Munangagwa vachiindisa kuti vachaita sarudzo dzakajeka, hapana chiri kuitika chinoratidza kuti sarudzo dzichange dzakachena. VaMandara vanoti mitemo yesarudzo nekutapwa kwenhau haisati yavandudzwa, uye pane kunyunyuta muvanhu nemapato anopikisa maererano nemamiriro pamwe nemashandiro eZimbabwe Electoral Commission. Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti hurumende yavaMunangagwa haina zvairi kuita kuvandudza mitemo nemashandiro evatori venhau. Kunyange hazvo SADC muongoro yayo pasarudzo dza2013 yakati mitemo iyi inofanira kuvandudzwa.
Kana new dispensation government itsva iripo ichida kuenda kumaelections, tinenge tichikumbira kuti vaonekwe kuchinja kwavo pamashandiro avo mukubudikidza nekuisa mitemo inoita kuti vatori venhau vasvitse mashoko kuvanhu vakasununguka.
VaMaunganidze vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mhirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika yave kubata-batawo vatori venhau.
Mukarangarira masvondo richangopfuura, tine nyaya yekuti vatori venhau vakavhiringidzwa kumusangano weMDCT. Tine maripota atinowana apo neapo vatori venhau vemapato akasiyana-siyana vachishungurudza vatori venhau. Saka izvi zvinovhiringidza kuti dzimwe nguva panenge paida kuti vanhu vaende kunoita basa ravo vanotya kuinda ikoko. Saka ticharamba tichingoengeja mapolitical parties, ticharamba tichingotaura kuti even polisi ikwanise kubatsirawo kana kuti vatori venhau vaprotekiwe pavanenge vachiita basa.
Vati vanofara chose kuti NISA nemamwe masangano anomirira vatori venhau vari kuita misangano nemapurisa nechinangwa chekunatsurudza ukama hwavo pamwe nekuti vashande zvakanaka pasina kushungurudzana. Mukuru weMedia Lines of Zimbabwe vanaitewo Nyamutumbu vati musangano uyu wange uriwo kuongorora kuti vatori venhau vangaite sei apo vari kugadzirira sarudzo pamwe nekuti chii chavangaite kuti mitemo nemashandiro avo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa.
Chikuru chiri chekuongorora kuti chokutanga tambove papi sevatapi venhau maringe nezvakabuda musarudzo dzekupedzisira zviripo zvakatarwa. Kunzidai vatori venhau vatora nhau nenzira yakadai, dai vakwanisa kuti vasatore matii, vangokwanisa kuti vangopankura chokwadi sezvachiri. Chikuru chiri chekuti mukupera kwaizvose izvozvo, aiwa sarudzo dzedu dzinge dzakanaka dzakajeka.
Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiriri wenyika, sarudzo dzeparamende nemakanzuru mumwedzi mishoma inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.